vachiparura chirongwa ichi pamahofisi ekanzu mudhorobha nhasi mukuru mubazi rinoona nezvemari mukanzuru vadanston jori vati mubhajeti ravo vanotarisira kuvaka chipatwa chezvirwere zvinotapuriranwa sedanhariro kugadzirira matenda ezvirwere akaita secovid-19 korera pamwe netb
bhajeti redu intotal $17 million and maprojekt makuru atiri kutarisira kuita mugore ra-2024 iwater augmentation project then tine alternative power supply yemagetsi kuwater augmentation patiri kufungidzira kuti tingaita solar system then we are also looking at construction of chipatara sezvirwere zvinotapurirana because covid-19 yakatidzidzisa kuti facility iyoyo inodiwa muguta redu remasvitsa seprovincial capital uye seguta riri kukura
vadhori vati kanzuru ichaita mari inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora ekuamerica kana kuti US$300,000 pachikamu chekutanga kuvaka chipatara ichi sezvo vanhu mudhorobha vaifamba kuenda kuHarare kunorapa pachipatara chekanzuru yebeatrice infectious hospital vati zvimwe zvirongwa zvikuru zvavataita kuisa mari inosvika ma$6,000,000 emadhora ekuamerica mukutanga chirongwa chekuvandidza michina inopomba mvura nekuchenesa kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura ripere achipawo pfungwa dzavo pamusangano uyu vagraham hugh vanga vachimirira vemabhizimusi vati kanzuri inofanira kuisa mari yakawanda mukutakurwa kwemarara
refuse along all our roads in industrial sites and in the residential areas
mari mugwagwa nemaindastiri inofanira kubviswa kanzuri vachabva vashanda vanofamba vachitsvaira nekusenga marara iwayo vachinaisa mumabhini ini kana vapedza mapepa iwayo nemapurastiki acho vanemapisa tsvaga kana kuti votsvaga mota yekuti vanozotakurisa unomapisa kunongopisirwa marara ese kumadhodha bhini
kanzuru yati inotarisira kuti vagari vatange kubhadhara mari dzemitero yemvura nemari yekunze nezvikamu makumi 4 kubva muzana kana kuti 40% mwedzi wega wega vozopedzisa zvimwe zvikamu makumi 6 50% nemari yemunyika vamwe vagari vakaita savatrust manyasa vanyunyutawo mushure mekunzwa izvi uye kuti kanzuri inoda kukwidza mitero yemvura kubva pamari inosvika $26,000 kusvika pa$30 emadhora kana kuti $30 vachiti vari kunetseka kuwana mari iyi
isu zviri kuitwa nekanzuro zvokukwidza mutero yemvura kana mitengo yemvura hatiwirirani nazvo uye zvokuti chimwe chikamu chemari chibhadhwa nemari yekunze then chimwe chikamu chobhadhwa nemari yemuno hatiwirirani nazvo nokuti isu hatisi kupiwa mari yekunze tiri kupiwa mari yemuno
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo united citizens and taxpayers alliance kana kuti mura muzvare nyara dzemutande vati zvakanaka kuita misangano iyi asi kanzuru iri kukokera misangano iyi nechimbi chimbi isina kupa vagari nguva yekugadzirira
asiwo tinonyutsa kuti dai zvaikwanisika vaitiudza nekutizivisa nezvemisangano iyi pachine nguva nekuti ndofunga mararamiro anoita vazhinji vedu vemuno mumasvingo vanomaona vakawanda vacho ndevekubata bata mubati wemaoko vamwe vachona ndivo vanoenda kumabasa ari formal saka vakatizivisawo nezvemisangano iyi pane nguva zvinopawo vanhu nguva yekugadzirira nekuronga kuti mazuva avo mafambisa sei nemabasa avo kuti vakwanise kuatenda misangano iyi
asi munyori wekanzuri yemasvingo vaedward karatirwa vati nekuda kweumhizha neumhetura mukufambisa kwemashoko vanoona achikurumidza kusvika kuvanhu
akazivisa pamasocial groups akati wandei anosanganisira masocial groups ecouncil anosanganisira masocial groups mamwe evagari vanhu vazhinji vava kushandisa maplatforms iwayo kuita zvinhu zvakawanda uye kuita misangano saka tine tarisiro yokuti nokuita kwatakaita ikoko takakwanisa kuita reach out kumaresidents akati wandei
vamukatura vati misangano yatanga nhasi ndeyemasangano akakosha uye vachapinda mumawadhi ose 10 edhorobha remasvingo vachizva pfungwa dzevanhu kwesvondo rose ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godton timba